This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechipiri zvitatu 2014.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu, Jonga Kandemiri, nichitevera zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Imwe motokari inofamba muHarare ichipa vanhu mapepa ekuti vasavimbe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru havana kupinda mumusangano wepolitbureau waitwa muHarare nhasi.
Mutori wenhau Itai Dzamara anopambwa achibva asiwa akandwa kunze kweguta.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanga vari mumusangano webato ravo wepolitbureau wekugadzirira musangano weCongress, vamwe varume vashanu vange vari mumotokari yange yakanyorwa kuti ZANU-PF marondera vanga vachitenderera muguta vachikanda magwaro anga akanyorwa kuti Vote of No Confidence Mugabe. Izvi zvasiya vanhu vakawanda vashama miromo. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vaona zvichiitika sava Gilbert Kagodora vanogara muHarare vanoti kukandwa kwemapepa anga achikurudzira kuti vanhu vasave nechivimbo nomutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwaitika panguva dzekuma 12 masikati. Vakagodora vanoti veruzhinji vange vachitya kutora magwaro aya. Vakagodora vanoti vange vakamira panosangana migwagwa inoti Jason Moyo na Face Street apo vapiwa magwaro aya.
Ndaona mota yezano ZANU-PF yanga yakanyorwa kunzi Mashonaland East. Mota iyoyo yauya yanga ine vanhu vatatu kumberi, it's a single cab truck and hard body, Nissan hard body, nevanhu 2 vanga vari kumashure. Saka vangosvikomira pana first, it's first na Jason Moyo, ndobva vadropa maflyer orotipepa rakanzi Vote of No Confidence on Mugabe. Vamwe vangotanga kumaona, vamwe vangomatarisawo, vamwe ndokutanga kunhonga vachimaisa mumwe vachitanga kufamba vachienda nawo maflyers.
Vamwewo vatataura navo vanoti havafungi kuti magwaro aya abva kubato reZANU-PF sezvo akanyorwa pamapepa asina maturo, uye vati vanofunga kuti vangangove vatsigiri vebato iri vasiri kugutsikana nezviri kuitika mubato iri. Hatina kukwanisa kutaura nevakuru vakuru veZANU-PF kuMashonaland East kuti tinzwe kana motikari iyi yanga iri yeZANU-PF zvechokwadi. Hatinawo kubata mutauriri webato iri pari zvino, uye vari sachigaro waro vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mukuru wemedia center zvakare vachiongorora nezvematongerwo enyika vaErnest Mudzengi vanoti magwaro aya anogona kunge ari kunyorwa nechimwe chezvikwata zviri kurwisana muZANU-PF.
Mukatarira muchaona kuti vamwe veboka iroriri vana varugare gumbo vanga vachitotaura mashoko akadzama panyaya peiyo musangano iwoyu uri kuitwa. Saka zvinogona kuitawo kuti vaite izvozvi zvokukanda mapepa akadaro kuno rumwewo rutivi. Zvinogona kuitwawo nerimwe karacho richizama kuti rirambe richirwadzisisa boka rinotsigirwa namae Mujuru.
VaMudzengi vaendera mberi vachiti havaoni pane angaite chivindi muZANU-PF chekutaura kuti vaMugabe vabve pachigaro sezviri kuitwa mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru nechikwata chava kuzivikanwa kuti chiri kutsigirwa negurukota rezvemutemo vaEmerson Munangagwa. Amai Mujuru nevamwe vakuru vakuru muZANU-PF vanofungidzirwa kuti vanovatsigira vakanzi havachadiwa nematunhu ese munyika, izvo zvakaita kuti vashaye zvinzvimbo mukomiti yepamusoro yebato iri yeCentral Committee. Zvichakadai, vanhu vakawanda vakatadza kunyoreswa kumatunhu avo kuti vazopinda Congress vange vakaungana pamuzinda webato iri muHarare vachida kuti vanyorese kuti vagopinda musangano uyo uri kutanga nemusi wechitatu. Asi vamwe vakanyoresa kupinda musangano uyu vakaita sava Kenan Chifamba vemuHarare vanoti vanotarisira kuti Congress ichafamba zvakanaka, uye vese vange vachivhiringa musangano vanofanira kudzingwa kuitwa zvachose.
Ndozvinhu zvaifanira kunge zvakagara zvakatorongwa makore akare, but kuti kune vanhu vaisira vanhu magokora vasingade kuti zvinhu zvibudirire. Saka vanhu vayavo vakanzi navo Mugabe ngavambozorora. Tikutotarisirwa kuti vazororewe mune zvakanaka. Tinoda kuti nyika yedu iendere mberi. Kuitirawo kuti vadiki kwatiri kuvanyatsoona wei kuragidzwa navo Mugabe, vatedzerewo nzira yavo Mugabe kusvika rini narini.
Vamwewo vanoti Congress inofanira kubuda nezvisungo zvekusimudzira upfumi hwenyika sezvo iri kuitwa pasi pedingindira rekuti accelerated implementation of Zim Asset. Zim Asset chirongwa chehurumende chekusimudzira upfumi. Zvichakadai, mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe nhasi vashanyira nzvimbo ichaitirwa Congress. Amai Mugabe vari kutarisirwa kugadzwa zviri pamutemo semukuru wemadzimai muzano PF. Senzira yekuvaremekedza, mugwagwa unoenda pari kuitirwa Congress wakapiwa zita rekuti Dr. Grace Mugabe Way. Vanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri vanotarisirwa kupinda muCongress. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vashora mutevedzeri wavo amai Joyce Mujuru vachiti havana chiremera nepfungwa chaidzo dzekuti vatungamire nyika. VaMugabe vataura mashoko aya pakutanga kwemusangano wePolitbureau yebato ravo muHarare nhasi mushure mekunge amai Mujuru nevanoona nezvekufambiswa kwemabasa vaDidmas Mutasa vatadza kupinda mumusangano wePolitbureau uyo. Vamwe vatsigiri veZANU PF vanga vari panze pemuzinda webato reZANU PF vanga vachiitwa musangano vanga vachiimba nziyo dzekunyomba amai Mujuru nevanovatsigira vachiti vaida kuita vaMugabe kafira mberi.
Mapurisa anodzivirira mhirizhonga anonzi audzwa kuti agare akadzipakatira sezvo pari kutyirwa kuti panogona kuita mhirizhonga muZANU PF iyo iri kuita Congress yaunza kunetsana kunotyisa pakati pevanonzi vanotsigira amai Mujuru nevanonzi vanotsigira gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa. Vaviri ava vanosimboramba kuti vane zvikwata zvavanotungamira. Tabata sachigaro vechidiki muZANU PF muHarare Province vaGodwin Gomwe avo vapika kuti amai Mujuru nevatsigiri vavo havasi kuzobvumidzwa kupinda muCongress.
Vanhu ivavo vari kuziva nyaya dzavo ende dzakabudiswa pachena, hachisiri secret. So zvaisiri secret iyo pavari vanotoziva kuti padhuze naPresident haachadiwa ipapo nevanhu vano vemusangano weZANU PF vanova vanhu vakavhota naPresident. Havachatodiwo vanhu vavo nekuti vanhu ivavo vari 10 or 15 havasiro vakavhotera President ka. Saka kana vapurana kuuraya President hatifungidzire kuti mushomo wavo seri vakanzi havachadiwa ipapo vangaite basa seri kana kuti nyika inganzi ingaite chaos mubhozi pana vanhu 10 hanzi havachadiwa.
Harisi basa remapurisa here kuti risunge vanhu kana paine mhosva iri kunzi yaparwa pane kuti vechidiki muti mhako vamisa kuuya kuCongress?
Ya, mapurisa vanenge vachiinvestigata during the process yekuinvestigata. Isu tenge tichitiwo basa redu sevanguard yepati totitori nebasa redu according to constitution yekudipenda pati nekudipenda mushamiri wedu wenyika.
Saka muri kuti havafaniri kutsika paCongress here kana muchiti havafaniri kuenda padhuze navaMugabe muri kuti kudii?
Vanenge vachiuya kuzodii, vari kuuya kuzodii. Iyo vadii kumbovafonerawo kuti nyaya dzine dzamaita dzese havaiona here kuti dzinokanganisa nyika, dzinokanganisa magariro, dzinokanganisa pati. Ende mapurisa muri kutaura kuti vai basa ravo pakuti kudii, basa ravo idipendi kuti havasi kusaidhi ikoko here. Ko kana vari kusaidhi rimwe chete racho vane chicha vangaisheni.
Saka kana muchiti muri kuvamisa muri kuti munenge muchivamisa chirudzii apa vaGomwe?
Mati ndosika tisiri pamusoro uya mai ukukukuko ai isisi bandiko rechidiki hasisi kudai havamborohwa havana zvavanoitwa havanito respect vatete vaudzamune zvakanaka kuti aiwa ukukuko aiwa chimbosai nguva ii vanhu chaivo vasikuda kuraya President vambohatesa nemutungamiri wenyika.
VaGodwin Gomwe ndo vanotungamira ZANU PF muHarare Province mubazi revechidiki vanga vari parunare muHarare. Tabatawo vaimbova mutauriri weZANU PF varugare gumbo tikavabvunza kuti semaonero avo amai Mujuru vanofanira kuenda kuCongress iyi here.
Hazvisiri kwandiri kuti nditi nini madzimai mudhuri vaende kucongress kana vachaenda kucongress zvinhu zvefungwa yavo ivo pachavo problem ndeyekuti vanhu vazhinji tinoda kuti tiedze kupusha maideas edu kuti zvimwe zvinhu zviitike kuti vaende kana vachaenda ndezvavo ivo pachavo sepolitician somunhu akabva kure ndehondo iyi iye unofanira kuvadhisaidi vari vega
asi nezvavari kuitwa nemhuri yavo mungati here munhu anganzi akachengetedzeka semutungamiri wenyika
oh no haicho ipapa hazvibviri zvehazvisi hazviziri zvinhu zvinofadza kuti unonyombewa mumapepa vana Herald zuva nezuva unenge uchingonyombewa and so on mhuri yako ichingoshungurudziwa and so on so hatichina rukudzo guya kwataiziva mai mujuru mudzimai wageneral first general wakakwira nyika ino akava iye mukuru wemabutu kunumber of saka zvinenge zvisiri zvinhu zvinofadza hazvitipi unhu hwatinoziva isu kuti
ko zviri kutaurwa ka nevamwe vari kupikisana navo vagumbo zvekuti aiwa ivo nevamwe vakaita semi manga muchida kuita vamugabe kafira mberi
munofunga kuti ungatora zvinhu zvakaita saizvozvo seriously ndipasha yachii chokuita gurupu redu kubva kare ndo ranga richingoti tina president wedu mugabe tina vice president wedu mudhuru tina national chairman Simon Kaimo tina secretary for administration wedu vamutasa ndo pfungwa dzedu dzatagara tinadzo ivo vapresident vakataura mu2004 vakati muda kuti mai mudhuru vagara here panzvimbo iyi handi vanhu vakati hatoda kuti vakwire vanhu vaiti vanoda kuti vakwire kuenda kupi kwanga kusiri kuti vanokwanisa kuita president wenyika
vaimbova mutauriri wezanu pf vakambomiswa kwemakore mashanu kuva nhengo yebato varugare gumbo vari parunare mugweru
Zvichakadaro nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti ZANU PF inofanirwa kugadzirisa nyaya yeupfumi kwete kuramba yakatarisana nekupokana imba yayo ichitsva zvichitevera sarudzo dzegore rapfuura ZANU PF inonzi iri kutadza kugadzirisa upfumi hwenyika izvo zvapa kuti makambani akawanda arambe achivharwa ZANU PF inonziwo iri kutadza zvakare kuwanisa vanhu mabasa anosvika mamiriyoni maviri sekuvimbisa kwayo panguva yekutsvaga rutsigiro Ntungamili Nkomo weStudio 7 abata vanoongorora zveupfumi uye vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera avo vanoti ZANU PF inofanirwa kukoshesa nyaya yeupfumi.
Ndirikuona kuti nyaya idzi dzichatinesei kuti dzigadzirike. Sati vangu yakatodei kuti pagadzikane zvingangoitika kuti vamwe vanga vambori muhurumende panguva yapera iyi vanokwanisa kunge vasisimo muhurumende umomo saka zvichatitorei mwedzi yakati o kuti vagadzirisane vagadzirane kuti vachitanga kushanda nenyaya dzeupfumi
zvii zvinofanirwa kuitwa nehurumende kugadzirisa nyaya yeupfumi iyi
chekutanga pachavo vanofanira kumbomira kumbonetsana vange vari vanhu vanowirirana pachavo kana vakwanisa kunge vachiwirirana pachavo vachiona kuti ndezvipi zvirongwa zvingada kuti zviunzwe kuvanhu ndofunga zvirongwa zvachona zvimwe vakazvinyora muzim asset zvimwe zvinofanira kunge zvichibvawo kune vanhu asi nguva zhinji mumwedzi mutatu dzapera yanga ichiperera mukupondana mukurwisana mukutukana mukunyumbana nezvimwewo zvakadaro saka vakufanira kuchitora nguva yavo zhinji vachiisa mukuwirirana kana kuti mukuonesana kuti upfumi hungaendera mberi sei chimwewo chavanofanira kuita ndechekunzwa kuti vanhu vanodei zviri kunetsa ndezvekuti hapana kukurukura nevanhu kuri kuitika pamitemo iri kuunzwa nemusangano wezanu pf zvinova izvo zvimwe zvinoita kuti pave nedambudziko
kunyange vakamira kurwisana uku vakuchera upfumi hwacho vachahugadzirisa sei sezvo vachichema nekuti munyika hamuna mari
zvinotoda kuti pange pane maitiro akada kutisiyanei anoitwa nebato iri zvikuru sei takatarisa nyaya dzekuti idzo munyaya dzemari hapana munhu angakukweretisa mari kana achiona kuti iwe hauna kugadzikana kana kuti mumba mako une imba iri kutsva iwe unoda kukwereta mari nekuti ungazongoishandisa zvisiri izvo Saka zvakakosha kuti musangano uyu vange vari vanhu vanokwanisa kuzobatana vachitawirirana takadzikana. Hatichatukani kana kuti hatichapokani kana kuti kupokana kwambomira vachitikwanisa kutanga kushanda upfumi. Asi kana zvisina kudaro pachaitika dambudziko.
Vamasimba kuchera inyanzvi inoongorora nyaya dzeupfumi uye vachishanda nesangano reCenter for Disability and Development vanga vachitaura vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7 vari muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vadoma gurukota idzva rinoona nezvemukati menyika uye mukuru wemapurisa. Izvi zvinoitika maawa mashoma munyika iyi marwiswa nechikwata chasiya vanhu makumi matatu nevatatu nevatanhatu vafa. VaKenyatta vati vari kubvisa vaJoseph Ole Lenku uye vativo vabvuma kutambira kuenda pamuchikandigere kwemukuru wemapurisa vaDavid Kimaiyo. Vaviri ava vagara vachiropodzwa kuti vari kutadza kudzivirira nyika mukurwiswa kwairi kuitwa. Chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabab chati ndicho charwisa muKenya nhasi.
Muchuchisi mukuru muAmerica vaEric Holder vati vachaparura urongwa huchapedza rusarura ganda senzira yekugadzirisa zvakaitika muguta reFerguson kuMissouri, umo mune mupurisa wechichena Darren Wilson akapfuura ndokuuraya mukomana wechidiki mutema Michael Brown. VaHolder vakataura nezveurongwa hwebazi ravo muAtlanta pachechi inozivikanwa zvikuru yeEbenezer Baptist Church iyo yaimbotungamirwa namushakabvu Reverend Martin Luther King Jr. munhu mutema airwira kodzero dzevanhu.
Vanoronga urongwa muUnited Nations muMiddle East vaRobert Seri vari muCairo, Egypt kwemazuva maviri, umo vari kuita hurukuro nevakuru vakuru vemudunhu iri pamusoro pezviri kuitika muPalestine nemuMiddle East. Mushure mekusvika muCairo nhasi, vaSeri vasangana nemunyori mukuru weArab League vaNabil Al-Arabi. VaSebi vasanganawo nevakuru vakuru vemuEgypt kusanganisira gurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaSameh Shoukry. Sangano remusasa project rinoti riri kunetsekana neuwandu hwemadzimai ari kushungurudzwa mazuva apo nyika dzepasi rose dziri kupemberera dziri kuongorora urongwa hunozikanwa nekuti gender 16 days of gender activism. Mutungamiri wesangano remusasa project amai Neti Musanu vanoti sangano ravo rakatogadzira nzvimbo dzekuti madzimai anenge akatarisana nemirizhonga awane pekugara akamirira kuenda kumatare kuti nyaya dzavo dzizotongwe. Amai Musanu vanotiwo dzimwe dzenguva madzimai anotadza kunomhanara kana vachinge vashungurudzwa sezvo vanenge vasina kwekunogara panguva iyo nyaya dzavo dzinenge dzichitongwa. Katinzwe hurukuro yaita amai Musanu naMavilas Mhlanganya uye weStudio 7.
One Stop Center yedu zvainoreva ndezvekuti takaona kuti madzimai kana vanasikana pavanouya kumusasa paya dzimweni dzenguva isu taingokwanisa kusvika chete tovapa counseling. Asi vabvapo vakufanirwa kunotsvaga kunopiwa zvemutemo, kunoudzwa kuti saka unofamba sei pamutemo, vobvapo vozoenda kumwewo zvakare kwavanoenda kuti vanorapa. Chatakakwanisa kuita kuti tichitoda kuti zvinhu zvese izvi masevhisizi iwayo anodiwa nevavo vanenge vari kushungurudzwa, ingava mudzimba kana vanobata chibharo, ange ari panzvimbo imwe chete.
Zvii zvimwe zvamunowanikwa muchibatsira nazvo madzimai anenge auya kumahofisi enyu kwamuri kutaura uku.
Zvine zvitakakwanisa kuti pange paine counseling inenge iripo, vemutemo varipo, vanorapa vanenge varipo, zvese zvigova panzvimbo imwe chete.
Kovaye vanenge vasina pekugara tomboti vadzingwa kumba nevarume vavo vakamirira kuti nyaya dzavo dzitongwe, munovaendesa kupi?
Torifeya kumashelta edu zvakare ari muno muHarare, kuitira kuti munhu kana auya panzvimbo iyoyo imwe chete haatati uku abva apa omhanya oenda kuenda uku, nokuti takaona vazhinji vaizotadza kupedzisa nyaya dzavo, nokuti dzimweni dzenguva vanopa maservices ava tinenge tiri kwakasiyana, zvokuti anenge akuda mari yekuti obva kuno oenda kune vamwe oenda kune vamwe, paanozopedza nyaya yake anenge atoneta. Saka tiri kupa maservices tiri panzvimbo imwe chete.
Mungati imi huwandu hwemadzimai ari kushungurudza hwakawanda sei pari zvino?
Kuuya kwaita maservices waya pamwe chete kwatiwandisira basa zvakanyanya. Ndopata kunyatsotanga kuona kuti vanhu vari kusangana nemhirizhonga yakanyanya, nokuti kana one office yega ichiona vanhu vanosvika 1,000 kureva kuti tine dambudziko muno munyika, uye ratinoda kuti titi pa 16 days pakadai tese ngatii dzoredzere indangariro tione kuti munhu wese ungaita sei kupedza mhirizhonga mumacommunities medu uye nemudzimba medu.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remusasa project amai netimusanhu vachitaura namabulas muhlanganyawo westudio 7 vari parunare muHarare.
Mutori wenhau Itai Dzamara nevamwe vake vana vari kushanda navo mukukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro vanoti tafadzwa charumbira, Jerry Mugweni, Alan pamwe naBothwell vanonzi varohwa zvakaipisisa nevarume vasingazivikanwe. Mushure mekurohwa, Dzamara nevamwe vake vanonzi vazosiyiwa mumaoko emapurisa paHarare Central Police Station. Vaona zvichiitika uye vari munyori mukuru wegungano raDzamara reOccupy Africa Unity Square vachausinyoni vanoti Dzamara nevamwe vake vapambwa pavanga vachimhanya vari mumugwagwa weKwame Nkrumah ndokukandwa mumotokari nhatu dzinosanganisira imwe yerudzi rweToyota Corolla ine ruvara ruchena, idzo dzinonzi dzabva dzasimuka dzichimhanya kwazvo. Dzamara pamwe negweta rake vaKennedy Masie vakamborohwa zvakaipisisa nemapurisa mwedzi wapera mushure mekuungana munzvimbo yavo yavari kuratidzira vari Africa Unity Square. Ngatinzwei hurukuro yataita navanyoni pamusoro pezvaitika kuna Dzamara nevamwe vake.
Vanga vari mumugwagwa unonzi Kwame Nkrumah vachiridza mapicho avo, pamberi paine mukomana anonzi Tafadzwa ivo vachira kumashure, ivo vachitatoka kumashure kwavo. Ndokwangouya mota nhatu ndakwanisa kuperekedza iCorolla yewai, saka dzasikwangoburutsa vanhu tichiri kufamba. Vakomana vakapfeka matisheti eblack vakawanda vacho nezvikabudura vanoratidza vari vakomana vemhasuro. Umwe chete wandakwanisa kucherechedza aimbori mukomana aishanda nevakomana vechikwadza chinonzi Chipangano cheMumbari. Ndobva vaakativabata mukomana Itai vamwe vavo, ndobva vamuisa mumota, vamuisa mumota mukaCorolla kewai, ndobva vamhanya kudzingirira mumwe mukomana anonzi Alan. Pavadzingirira Alan, Itai abva abuda achitiza, ndokubva mumwe mukomana ane rasta amudzingirira kuteera, ndobva asvikomutsvinga ndare abriga pati, ndobva amubata. Pabva pauya mupurisa akapfeka yunifomu yeZRP akabva asvikoda kuti hanzi sekozi zviri kuitika, ndobva angonzi iwe siyana nazvo, ndobva mupurisa atyira angosiyana nazvo. Mbaitai azvuzvurudzwa achibva akandwa mota. Mukomana anonzi Jeri anga akabatwa wari pasi atsikwa musoro, ndobva asimudzwa ndobva akandwa kuiri mota. Vamota yavhara do, vamota dzasimuka padzaenda.
Pari zvino matimanzwa here kuti vaDzamara nevamwe vavo vari kupi?
Hongu vabuda na 10:06 ndopatavawana. Tavari vawana vajampa kuCentral Police Station.
Pari zvino varipi?
Pari zvino vari kutsvitwa kuAvenues Clinic. Pavatorwa nevakomana vavatora vaendeswa kukebheni kaofisi keZANU PF kari kuna 4. Ndokwavanoshandirwa vari vakabva vazoendeswa kunosiyiwa kumapurisa kucentral kuCIT department.
Saka vakuvara zvakadii?
Vakuvara ndatobva kunotengera umwe maslippers asasigonopfeka bhutsi nokuti angachirwa kwasketoka. Umwewo akuvara nzeve yarohwa nechisimbi iri kubhlinda, asati atadzidza kuti vari kutisira result iri kuti kudii.
Avanga vari munyori mukuru wegungano reOccupy Africa Unit Square vachausinyone vari parunare muHarare neStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa zviri kuitika kuCongress yeZANU-PF.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguya tunoverenga tsamba mbosha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Yekutanga inoti makadi totenda nekutudza nhau dzechokwadi murisai vose vapedza kunyora form 4 gore rino. Ndini Chris Boris paguruve wadaya.
Munofara here Blessing na Jonga rakadi basa pamberi nenhau dzechokwadi dzamunotiudza nezviri kuitika munyika. Isu kuno kuZimbabwe zvave nani tave kufara mvura yakanaya industry hombe yakavhura yevazhinji yekurimai. Ndikorokotedzeirewo mwanakomana wangu Simon asvitsa 6 years mundikwazisirewo sawira wangu mudhara manyemwe nemhuri yake Faith Kadzimwe Ocean Jarare Abel Chigede Robert Charedzera Nomo Murenza Tell Me Murwira Gibson Muchikambizi nevose vatereri veStudio 7. Ndatenda zvikuru ndizviito wireless kumagunje. Uyu mutsigiri wechirongwa chino anogara achinyora nguva dzose Jonga. Uye tinoti kuna Simon mwana wake makorokoto egoret
Bavushita makore matanatu. Ndizvozvo. Mumwe munyora anoti makadii mose timu yeStudio 7. Tinofara nenhau dzechokwadi dzamunotipa. Ndimhoreserewo vanhu ava Nison Chasekwa naPasi Madhara. Ndi Jose Mugura kwa Mutasa.
Makadii vashamarari veStudio 7. Ndimhoreserewo mwana wangu Peter Uranda na mai vake Debra Chigwegwe nevose vanondiziva. Ndini Jacob Uranda ndiri kumuzanzi Pretoria. Ndinofarira chirongwa ichi zvakanyanya.
Mumwe anoti munotaura nhau dzechokwadi saka bhora mberi vakomana kuno kwachapanduka tafa nenhamo. Ndini Celeb Mudikwa chapanduka.
Mwanotiwo makadii mukoma Zulu pamwe netimu yenyu basa munogona. Farisai mhuri yekwa Mulekwani iri kwane shuro. Ndini Boti Hasani Papa Desire kuno kwa Gezani Bozani.
Inzvimbo inenge ine mbiri. Mumwe anoti bora mberi guys, I love you all, please imbouya iwo kumondoro pa St. Michael's apo chipatara chave kutengesa ma ARV. Dimbari a champions. Ndini Dr. Khan. Inyaya yatiri kupiwa iyo.
Hanzi makorokoto kuchikwata cheDimbari. Makadii mukoma Jonga netimu yenyu Studio 7. Ndingafara chose mukaverenga tsamba yangu. Ndikwazisirewo Patrick Magoso. Taurai mukanyi naFaniwo Magoso kuSoweto. Munyora ana kuisa zita rake.
Mumwe anoti ndoti makadii mose vatsigiri veStudio 7. Ini ndoitwa Tony KMT ndogara kubhindura. Ndikwazisirewo vadzidzi vose vepaWayerera Secondary School pamwe neshamwari dzangu dzinoti Brian, Douglas, Tinashe, Maxwell nevose vanondiziva.
Aiwa, nguva yedu ndo inenge yaita shanje vadikani. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Tinoti rambai muchitumira tsamba mbozha dzenyu kuStudio 7 muchitudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe paStudio 7.
Kwazisanai hama neshamwari pano paStudio 7 muchishandisa email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora nhamba dzedu 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare.
Imwe motokari yafamba muHarare nhasi ichipa vanhu mapepa ekuti vasavimbe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru havana kupinda musangano wePolitbureau waitwa nhasi muHarare.
Muteedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru ndinodzokorora mutori wenhau itaidza mara anorohwa zvakaipisisa zvakare ndokusiya akandwa mumaoko emapurisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri.
nenwenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Sandra Nyera na Chris Gande.